Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina Gumiguru 12, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change hadzina kuenda kudare reparamende kunyange dziri kunzi dzichadzingwa nehurumende uye vari kuzviti munyori webato iri. America yopesana zvakanyanya neRussia neChina pahondo pakati peIsrael neHamas. Gungano guru rekukurudzira nyaya dzekushanyirana resanganai shanganani World Tourism ratanga nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kumatunhu akawanda kumaruwa vari kupomera bato rezano PF mhosva yekuvanyima mbeu nefotereza pasi pechirongwa chehurumende chePresidential Input Scheme kunyangwe pachishandiswa mari dzemitero inobhadharwa nevanhu vose munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 mumatunhu akaita seMasvingo, Midlands, Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East pamwe nekuManicaland vari kuti bato reZANPF rakatoudza makanzura pamwe nemasabhuku kuti vasanyore mazita evese vanozikanwa nekutsigira bato rinopikisa iro rokuita kuti vasapiwe zvikwanisiro zvekurima. Mugari wekurasa kwagutu vaEdward Chagonda vanoti vakatoudzwa nasabhuku vavo kuti havana chembwa rwende runo sezvo vaitsigira bato rinopikisa hurumende musarudzo.
Ichokwadi ichocho vanhu vari kunyimwa mbeu vachinzi maitsigira TCC instead ZANUPF vari kutonyimwa kuti vazhinji vaa vari kutoshaya kuti vokavirei pavari kupinda kumberi uku vanenge vazigiri veTCC hanto vatori mudambudziko rakakura zvingaiti shaa kuti vanokavirei rwendo runo vakaipa
Imwe nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozikamwa nerekuti madzibaba eshanduko vati mudzimai wavo akanyimwa mbeu kuguruve kumashonaland central.
Ndifunga pane vhidhiyo riripo rakatorwa mudzimai wangu achitoshungurudzwa nekomiti yacho inohoresa mafetereza. So inyaya inotozikanwa ine zvinotozikanwa munyika kuti vanhu veTCC vanhu veopposition vanonyimwa mbeu ende mbeu yacho inenge iri mbeu yehurumende. Chese tiri muhurumende pati chinotishamisa ndechekuti vanotora side yekuti vanopa vanhu veZANPF.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekugokwe Kabuyuni mudunhu reMidlands uko kunogara varoodza ematurure vanoti masabhuku akatovaudza kuti vakanzi vasape mbeu chero munhu anofungirwa kuti haasi webato reZANPF.
Isu kuno kugokwe takatokohomedzwa nevaridzi vemusha, varidzi vevhu vanozviti ivo ndo vakuru vazvose masabhuku furikidza nemadzishe kuti kana iwe usingatsigiri musangano uri kutonga weZANPF hauwani mbeu, hauwani chikafu, hauwani chokudya. Inezvi zvinotishamisa zvikuru nokuti isu mukuziva kwedu ndechokuti chikafu chinobva kuhurumende, hurumende neZANPF zvine musiyano.
Mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vafarai marapira varamba kuti bato ravo riri kunyima vanopikisa zvikwanisiro zvokurimisa vachiti zvinopiwa mwana wose weZimbabwe.
Uyezve ZANPF haisiyo inogova pfumbudzwa. Pfumbudzwa is a government program. Zvinogovewa nenhengo dzehurumende zvisingatarisi kuti munhu uri webato ripi. Nhau inongoitwa pabvumbuvudza ndeyekuti wachera makomba here, kana wachera makomba ondonyoresa, kana wanyoresa unopiwa mbeu yako zvakanaka. ZANPF haiwani kuchiita mabasa akaita seiwavo.
mukota nuna nezokurima munyika Dr. Ancias Masuka vati vanga vari mumusangano asi vanogara vachitaura kuvatori venhau kuti chirongwa ichi ndechehurumende chekubatsira vekumaruwa nempeu nefertilizer pasina kutarisa kuti wabuda mumba mani asi mutauriri weTCCC vapromisi mukwananzi vati vachasuma sadak nezvekushungurudzwa kwenhengo dzavo dzichinyimwa mbeu kupambwa nekurohwa kubva zvapera sarudzo
kutaura kudai so nhasi chaita hurukuru wemusangano mukuru weCCC weCitizens National Assembly nyaya yekushukurudzwa kwevatsigiri vedu kumaruva zvine chekuita nekunyimwa mbeu nemainput nemamwe mabhenefiti akadaro asiri ezanupf asi ari ehurumende samabata nezvavo ataura kuti izvi tichazvikumudzira kuzviita kurana kwadhaki nekunana African Union
nyaya yekunyimwa kwezvikwanisiro kwevanopikisa yave nemakore echiitika kunyange hurumende ichitsika madziro ichiramba kuti zviri kuitika. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Gungano guru rekukurudzira nyaya dzekushanyirwa kwenyika resangana isangana neWorld Tourism ratanga nhasi kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Paine kurudziro yekuti paitwe mushandira pamwe pakati pebazi rezvekushanyirwa kwenyika nerekutakurwa kwezvinhu pamwe nevanhu kana kuti aviation senzira yekusimudzira nyaya dzezveupfumi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vatauri vakasiyana-siyana vapinda mumusangano weAviation Forum uyu vabvumirana kuti zvekushanyirana zvingabudiriri kana zvekufambiswa kwevanhu kunyanya nendege zvisingafambi zvakanaka. Vawenga inau, vanoe mtungamiri weTourism Business Council of Zimbabwe, waudza Studio 7 kuti mumakore apfuura munyika maive nendege dzaisvika kunzvimbo dzine chitsama dzemunyika kusanganisira kunhandare diki dzakaita seBuffalo Range kuChiredzi vachiti urongwa hwakadai hunovandudza zvekushanya. Vanhu vatiwo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kwakaratidza kuti zvakakoshawo kukurudzira kuti vagari vemunyika vashanyirewo nzvimbo dzemunyika dzinoyevedza kwete kumirira vashanyi vekunze chete.
Nyika dzese dzimwe dzekunze idzi tikatarisa kunana Britain, kunana Europe, kwakasiyana-siyana kuAmerica chaiko, kana tikauya muAfrica vana Kenya vanotiwo chikamu chemakumi mashanu nezvina nemuchirungu inonzi 54% yezvekushanyirwa kwenyika inobva kuzvizvarwa zvemukinya zvinoenda kunona nzvimbo. Ndosaka nguva iyi yekunzi pakadzipo miganho yavharwa kinya yakararama, South Africa yakakwanisa kunge ichirarama nedanho rokutiro yakanga iine vanhu vakawanda vaikwanisa kufamba vachiona nzvimbo.
Vanunura indawana vanoe mutauriri wekambani yendege First Jet vatsinhirawo kukosha kwekushanda pamwe kwevezvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu vakati kuvekwe kwechibvumirano cheSingle African Air Traffic Market SATM kuchabatsira kukudza upfumi hwenyika dzemuAfrica muzvikamu zvekushanyirana nezvekufambiswa kwevanhu.
SATM yatiri kuona yatanga tiri kutaura nezvayo muzuva ranhasi ichaita iyo kuti kana yavepo zvizere vanhu vanengwa kukwanisa kunyatsofamba vasina zvinovashupa kuti vange vachidini vachifamba, nekuti izvozvi tiri kuona kuti zvirose kunge mavhiza ekuti vanhu vafambe vari muno muAfrica ndege dzedzimwe nyika kuti dziende kune dzimwe nyika panenge pane mitemo inenge ichirambidza. Zvino SATM iri kubvisa zvose izvozvo izvi.
Muzvare Wini Muchanyuka, mukuru weZimbabwe Tourism Authority, waudza Studio 7 kuti sangano ravo iro rinove ndiro rinoita gungano resangana ihlanganani raona zvakakosha kuve nemusangano wakadai kuti pave nemushandira pamwe kuti mabasa ezvekushanyirana asimukire. Vati zvisinei nekuchema-chema kwevakawanda kuti mitengo inoiswa nevemabhizimisi ezvekushanyirana munyika yakakura, vanoona chikamu chezvekushanyirana chiri kukura.
Tichingotarisa hedu jikerere tirikuona kuti tourism iri kufamba zvakanaka, vemabhizinesi vari kushanda, vari kufarawo neuwandu hwevanhu vari kuuya, zviri kubatsira mabhizinesi avo. Vamwewo vakutiwo taakuchitanga kuti kurasikirwa kwatakamhesa nemari nekuvhara kwatakaita neCovid, aiwa tave pari nani kuti tidzokere mabhizinesi edu pazvakanga zviri satapinda denda reCovid.
Pamusangano uyu pabudawo pfungwa dzekuti zvakakosha kumutsurudza kambani yendege yeZimbabwe nekuti inobatsira mukushambadza nyika munyaya dzezvekushanyirana. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zvakaoma sezvo kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda kumamwe makambani nekuvashandi vayo. Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vati misangano yakadai yakakosha chose.
Ndinobvumirana nazvo kuti pane kudyidzana kuripo pakati peairline industry netourism. Asi tichizvitarisa vana eZimbabwe, their parastatals. Naizvozvo vazhinji vanotungamirira such parastatals, they are political appointees, and tichizotarisa gaya dzecorruption dzinogara dzichingoimbwa mumapepa zuva nezuva, tinoona kuti ndezvimwe zvezvinhu zvinoaffecta such parastatals.
Gungano resanganai hlanganani rinopera musi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nengo dzebato rinopikisa Triple C adzina kupinda mudare reparamende nhasi zvichitevera chisungo chadzakaita nezuro chekusaenda kwemavhiki maviri dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo mudare iri uye reSenate nekumakanzuru. Nengo dzebato iri reHouse of Assembly dzagarawo dzanzi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda adzifanire kuenda kudare sezvo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mudare reparamende nemusi wechipiri mushure mekunge dzimwe nhengo 15 dzadzingwa zvichitevera tsamba iri kunzi yakanyorwa nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. VaShabangu vanyorawo tsamba imwe nhasi vachiti vachadzinga vose vanenge vasina kuenda kudare reparamende. Nhasi nhengo ina dzeTriple C dzinoti vaAmos Chibaya, vanova mukokeri webato iri mudare reparamende, nemaseneta matatu anoti vaJames Timber, vaMurisi Zvizwai uye amai Nonhlahla Mulotywa vaenda kudare kunosiya tsamba kuna vaMudenda kuti vamire zvekuteerera zviri kutaurwa navaShabangu. Hatina kukwanisa kubata vaMudenda kuti tinzwe kuti vapiwa here tsamba iyi. Asi vanokokera bato rezano PF muparamende vapupuraito garepi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nenhengo dzeTriple C zvinonyadzisa.
Isu hatiti zvemusikanzi vaisina basa yekutambisa nguva tichiti nhasi tamboramwa nhasi tadzoka tadini. Kana wangoparadzana nezvinoreva mutemo weparamende ndiwo unotongosangana nazvo. Isu hatina nguva iyoyo. Basa chairo ratinoshanda naro ndokuvaka nyika. Hatipindiri munyaya dzavo. Vane nhamo dzavo, vanovengana pachavo, vanotukana pachavo, vanokonana pachavo, nokuti chinhu chavo hachina shepi, hachina shepi. Hauchigoni kutaura kuti chinonzi chii. Saka vanongozvikiriyetera maproblems nokushanda vari mukati mechinhu chisina chimiro. Isu seZANU-PF basa ratinotikurudzirwa nomutungamiriri wedu baba vamunangagwa president vedu ndokuti ngativake nyika. Kuparamendi kuno takauya kuzogadzira mitemo inovaka nyika.
Vamwe kavari kuti zvaakuitika izvi hazvichape nyika chimiro chakanaka ichinzi haiteedzere mutemo.
Vokunze kwenyika vanoziva kuti Zimbabwe iri kutungamirirwa nababa vamunangagwa havatarisi izvo. Nokuti hakuzi kutanga kuti vaite misikanzwa iyoyi. Mu9th Parliament vakambodiya kuti kazoonavo manya vachidzoka. Imomo nhasi tatoona vachituma vamwe vamiriri vavo kuParliament kureva kuti havazivi zvavanotaura.
Munorevei mungajekesa?
Chinhu chisina kuvakika zvakanaka, chinhu chisina chimiro. Saka chinonetsa kuti ndiani mwene wacho, ndiani unochitaurira. Saka zvamunotaura izvo kuti veTriple C hatizivi kuti ndoupi uri kutaura, nokuti vakawandisa. Ndiche munhu wese wangofunga kutaura nezvacho, naivo hatitombozivi kuti ndiwo here vene vacho. Saka please my brother, ngatirege kuwesta time. ZANU-PF haina nguva yokushanda kana kupindira munyaya ine chinhu chisina musoro.
Vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vanokokera bato reTriple C mudare reparamende vaAmos Chibaya.
Tine zuro tine musangano mukuru wedu weTriple C unonzi iwo Citizens National Assembly. musangano uyu takakurukura zvakatowandei nyaya yekubirwa kuma election nyaya yekudzingwa kuma MP edu parliament yadzo dzakakurukura ipapo ini semurongi womusangano bato reTCC ndakatumwa nedare guru reCitizens National Assembly kuti ndinosvitsamwa di kuna speaker yekuvazivisa kuti vaite restate maMP edu awo akadzingwa zvisina tsarukano. Naizvozvo sangano redu guru reCitizens National Assembly rakanyorera kumadhi kuna speaker kuti aiwa munhu akadzinga vanhu haasi munhu wedu wemusangano. Naizvozvo urongwa hwavakatora hwokudzinga maMP edu parliament vanga vachidzosa urongwa ihwohwo vadzose maMP edu kudani.
Pane urongwa here hwekuenda kumatare kuti mugadzirise nyaya iyi vachibata?
Kumatare edzimosva hatinoenda nokuti hatingaregi kuenda kumatare edzimosva kana zvisina kufamba zvakanaka. Nezuro makanzwa mutungamiri wedu baba vachamisa vachihwereketa kuti ndehupi urongwa hwatichatora. Vakataura tichaita diplomatic engagement vakaenda mberi zvakare vachiti ivo tichaita political action pamwe chete nokuita iyo the legal route yanambotaura pamwe chete nepolitical action vakataura kuti zvipachena kuti tinobvumidzwa nekumburira mutemo wenyika kuratidzira pasingafari murunyararo zvinotorwa nekumburira mutemo. Saka ndinovimba kuti haa nauya taura waita aijekesa nhengo dzedu dzose dzepariamendi. Ini semukuru wavo kudare reparamendi hakuna kana munhu mumwe chete ari kudifaya gwara remusangano.
Ko zvatiri kunzwa kuti dzimwe nhengo dzenyu dzanga dziri kudare reparamendi mungajekesa kuti zvanga zvichifamba sei vachibaya?
Honorable Mulochwa Nohlahla pamwe chete naonorable Timba ndo vandaenda navo kundosiya tsamba mwadhi yedu kuna speaker of parliament.
Vanokokera bato reTCC mudare reparamende vaAmos Chibaya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano mukuru weAfrica Journalism and Media Summit wegore rino watanga muHarare nhasi uchipindwa nevatori venhau pamwe nenyanzvi mukutapwa kwenhau kubva kunyika dzakasiyana-siyana muAfrica. Pasmond Lofu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga nhasi muHarare pachizeiwa ramangwana rezvekutorwa kwenhau pamwe nekushandiswa kweumizha hwemashoko neruzivo padandemutande kana kuti artificial intelligence. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reConrad Adenauer Stiftung rekuGermany vaDino Ndlovu vati vanofara chose sesangano nekutanga kwegungano iri ravati riri kupindwa nevakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Isusu sengekasi tiri kufara kuti African Media and Journalism Summit iri kuitika, kuti vanhu vakawanda vari kuuya from different parts of nyika ne different parts of Africa, kuti hurumende iri kutibatsira kuti madifferent media house aripo from national to local and to even very very local and citizen journalists. Tinofunga kuti nyaya dziri kutaura dzakakosha because tiri kutaura kwa nyaya yekuti AI yakakosha sei kudevelopa media yemuZimbabwe.
Chipanga mazano munyaya dzezvekudyidzana neruzhinji musangano reInternational Press Institute kuAustria muzvare Nompilo Simanje vati vanofara chose nekuti vatori venhau vemuAfrica vari kutambira pamwe nekushandisa artificial intelligence mumabasa avo.
Saka I think chandiri kufarira pamadiscussion ataita ndechekuti tiri kutarisa tichiona kuti majournalists emuAfrica ari kushandisa artificial intelligence, ari kuadopta artificial intelligence mukuita mastories, mukudisseminata mastories avo. Asi panguva imwe cheteyo tichiona kuti zvakanaka kuti majournalists ange achiteedzera maethics.
Vatiwo sangano ravo riri kushanda mudunhu reAfrica richivandudza masangano enhau pamwe nekukurudzira hurumende dzakawanda kuti dzisambunyikidza kodzero dzevatori venhau.
Saka seIPI tiri kushanda nemajournalist tichimonita environment yavari kushandira, tichirekoda macases majournalist paari kujanyirirwa, kungava kurekota maelections maprotests kana kuti kurambidzwa kuaccessa information. Saka tiri kushanda nemajournalist tichivasapota, tichivabetsera kuti hurumende dzinge dzichipromota kushanda zvakanaka kwemajournalist.
Mushandi mukuru mukuburitswa kwemashoko mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Dr. Jonathan Gantari vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuparura zvirongwa zvekuvandudza kuburitswa kwemashoko kuvatori venhau pachishandiswa umetura wechizvino zvino.
Hurumende iri kuenda kunoita basa re-e-governance. E-governance ichaita kuti maministry ese akwanise kuisa information yavo online. Unoziva foya inoti government ngaipe vanhu information yavanoda, kungava kuri kuagriculture, kuhealth, kuinformation, kumining, zvese ngazviende nyore kuvanhu.
Musangano uyu uyo uri kupera mangwana uri kupindwawo nenyanzvi mukutorwa kwenhau dzabva kuKenya, Botswana neUganda uye uri kukokerwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy ichitsigirwa nemasangano anoti Conrad Adenauer Stiftung, Internews, Accountability Lab pamwe neParadigm Initiative. Vatori venhau vakawanda mudunhu reAfrica vari kuchema-chema nekushayikwa kwezvekushandisa munzvimbo dzavanoshandira mukutapwa kwenhau kana zvichienzaniswa nemamwe matunhu pasi rose, sezvo kunyika idzi kuchiwanikwa masaisa enyore ekuti munhu ashandise intaneti. Intaneti yakakosha zvikuru pakushandiswa kweartificial intelligence. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vanhu vafa muIsrael nemuGaza vadarika zviuru zviviri uye vakuvara vachidarika zviuru zvitanhatu kana kuti 6,000. Izvi zviri kuuya apo nyika dzine masimba pasi rose dzisiri kuwirirana kuti hondo iyi yopedzwa sei. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Antony Blinken, avari muIsrael pari zvino umo vaita musangano nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaBenjamin Netanyahu, vati Israel ine kodzero yekurwisa ichizvidzivirira. Izvi zviri kutsigirwa nenyika dziri muEuropean Union, asi Russia neChina vari kutsigira Hamas. Vamwe vanoti panofanira kutsvagwa nzira dzekuti nyika idzi dzigarisane murunyararo, Israel ichidzora mamwe matunhu avanoti akapamba kana kuti two-state solution. Mangwana Brazil inova mutungamiri weUnited Nations Security Council yakokera musangano wekuziya hondo pakati peIsrael neHamas. United Nations inoti vanhu zviuru mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340,000 vamanikidzwa kupinda muupoteri. Hamas inonzi yakapamba vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuAmerica. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Chekutanga ndechekuti vanhu vanofanira kuti vakondeme nokushoropodza kuurawa kwevanhu mumaconflict akaita seiwaya yekuIsrael nePalestine. Zvizhinji kutagetwa kwevana vadiki nevanhu kadzi vanove vanenge vasingakwanisi kuzvidzivirira kana kuti kuzviprotekta, chinhu chakaipa. Hatigoni kuramba tichiridyusa upenyu hwevanhu kuita maponi patinenge tatadza kuagiria senyika. Endofunga ndochekutanga kuti whether zvaitwa neHamas kana kuti zvaitwa neIsrael, zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvinofanira kuchoropodzwa.
Asi dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo, vamutandiri?
Tinoziva kuri kubva dambudziko. Occupation yePalestine land neIsrael idambudziko rinofanira kuti nyika dzose pasi rose jikerere dziise musoro pamwe chete kuti zvogadziriswa sei kuti tisarambe tichingove muconflict yave nemakore nemakore ichingovepo. Chakunyanyonetsa ndechekuti pakangoera patanga zvekuti vanhu vanotora mativi zvisinei nemaprinciples kana kuti nemavalues avanoremekedza mune zvekugadziriswa kwekubatana kana kugarisana kwenyika dzese pasi rese, zvinopa dambudziko.
Munoona sei kupesana kwenyika dzakabudirira uye dziri musecurity council dzakaita seAmerica, ne France kudivi rimwe chete kune rimwe divi kuine China ne Russia.
Nyaya yekuti vana America vana Russia ne China vanoshandisa dzimwe nyika kuita iyo hatingati ma battle grounds. Zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvinenge zvisina ku zvisingatori humanity forward. So ndo chikuru chatofanira kuemphasize kuti duplicity iri pa international law kana kuti pakuimplementwa kweinternational law inonyasobuda kunyika dzakaita sana Ukraine nenyaya iyo yePalestine. Kuti kungotora mativi hakuna kunaka, tofanira kuve nechinhu chinotiunganidza, chinotipa hwaro hwekuti sepasi rose izvi ndo zvatisingawirirani nazvo, izvi ndo zvatowirirana nazvo.
Nyanzvi munyadzi zvematengero enyika vachiona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Danho rakaziviswa nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa rekuti nhengo dzavo dzichambomira kuenda kuparamende, kumakanzuru nekusenate rakonzera mutauro munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata nhengo yebato reCCC vaTim Muringai pamwe navaKennedy Mandasa veZANU PF. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti izvi zvinosiya papi bato ravo.
Nyaya iripo ndeyekuti TCC hapana kwairi kuenda, tiri kutosimba zvakatopfuurikidza nokuti ezvinezvi vanhu vava pachokwadi kuona kuti zviri kuitika izvi hazvisi fair, and tiri kuona kuti munhu anganzi ari kurecola vanhu from parliament haasi nhengo yedu wokutumbana kwembudzi kuri kusponsor neZANU PF.
Vamandaza, hanzi dambudziko rabata TCC riri kukonzerwa neZANU PF sezvamazwa zvichitaurwa navaMuringai.
ZANU PF ine bato rayo rinotungamirirwa navamunangagwa nevanoritsigira vakafanana nezvo. Hatinei nechekuita nezviri kuitika mumusangano weTCC, uyezve hatinei nechekuita nenhengo iri kunzi SG kana kuti Secretary General weTCC anova tichavanga. Ivo veTCC ngavachitarisa vari vega kuti achakonzeresa kuti manapukeni anenge ate chii, istrategic ambiguity here kana kuti ndo chiya chakamboita kuti vaise candidates akawanda wanda kutotaura nezvazvo kutovapa mbiri, otherwise hatifanirwa kunge tichionekwa tichitombotaura nezve TCC.
VaMuringai, chii chiri kuita kuti bato renyu risagadzirisa matambudziko arimo? Nokuti dai takatonzwa bato rakatodzinga kana vashabangwa.
Hatina dzinge munhu who doesn't belong to our party, vajonga. Tikuona kuti ZANU zvayakundikana kuimplementa zvese zvedevelopment vave kutamba nhodo neupenyu hwevanhu vemuZimbabwe, asi tinoziva kuti vanhu vemuZimbabwe vakachangamuka kwari negore vari kuziva kuti muridzi wechidhoma iZANU PF. Vachabangwa vasi memba yedu, ivo zvavari kunyemedzera kuzungaira handisi kuziva kuti why.
Vamataza, tichiona danho rakatorwa nebato reTCC rekuti nhengo dzisaende kumakanzuro neparamende, munoona riri danho rakaamirawo sei?
Iro vachamisa hatione vachikunda imomo mavo mukupati mavo imomo, nekuti zvovagara vasiri kuwirirana nevamwe vavo mupati imomo. Kunze kwazvona, vanhu vaparamende vakapiwa mandate nemaconstituents avo. Vakange vasisaende kunovamirira kureva kuti vari kuti vanhu vavo vakavakagotera vakavatambisira nguva. Kunze kwazvona, vanhu vari mumaconstituents iwayo vari kuda vamiriri vavo, zvisinei kuti akamugotera kuti kana kuti haana. Ipfungwa dzisina kumira zvakanaka, asi seTCC iri kushandisa strategic ambiguity, anything chinogona kungoitika muTCC.
VaMuringai, danho rakatorwa nebato renyu rekusaenda kumisangano kana kuti rekusapinda muparamende nekumakanzuro, manzwa zvataurwa navamandaza, munoti iwe mine danho iri?
Aiwa, injury to one is injury to all. Tinogara tichitaura isusu kuti Zimbabwean constitution inotaura iyo kuti munhu wese ane kodzero.
Manzwa kubva kuna vaTim Muringai vanove nhengo yebato reTCC vari parunhare muOhio muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna vaKennedy Mandasa vebato reZANU PF vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muna Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.